Chikwata ichi chakasvika munyika kutanga kwesvondo rino chakauya kuzoongorora kuti Zimbabwe iri kutevedza gwara here pakuchera nekutengesa mangoda uye chiri kuita misangano nehurumende, makambani anochera mangoda, masangano anoshanda akazvimirira uye vanhu vanogara munharaunda dzine mangoda. Nhasi chikwata ichi change chakatarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi musangano uyu hauna kuzoitwa. Nezuro chikwata ichi chakasangana nemasangano anoshanda akazvimirira nemakambani anochera mangoda kudunhu reManicaland. Mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nengo dzesangano ravo dzakapinda mumusangano waNezuro kwaMarange hadzina kupiwa mikana wokutaura.
No, Atina, there were people on the ground yesterday that wanted to speak to them, but they were denied access. So it was a controlled movement from our view.
Vatinengo dzisangano ravo nemamwe masangano aivepo vakarambidzwa kutaura vachinzi vaizotaura zvisizvo, nekudaro vakazotaurirwa nevamwe. Kunyange hazvo veKPCS vari kusangana nevanhu vari munharaunda dzine mangoda, mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku, avo vanoshandira kuChipinge uko kuri kurongwa kucherwa madiamond nekambani yeAurosa yekuRussia, vaudza Studio 7 kuti havana kukokwa kumusangano wekuManicaland neZuro.
Isu seplatform for youth and community development tiri concerned zvakanyanya nemadiamond akawanikwa kuChipinge ari kuda kugodoborwa neveAurosa. Saka pari zvino hatisati taona tichipihwa mukana wekuti tinge tichikurukurawo nenyaya idzodzo.
Asi sachigaro wesangano reMarange Development Trust vaMalvin Mudiwa vaudza Studio 7 kuti musangano waNezuro wakafamba zvakanaka uye vakataura zvese zvavanoda kuti zvigadziriswe pakucherwa nekutengeswa kwemangoda munyika. VaMudiwa vaudza Studio 7 kuti vakaudza chikwata cheKPCS kuti kunyange hazvo ukama hwavo nehurumende nemakambani ari kuchera mangoda kwaMarange waive husina kunaka kare, zvinhu zvave zviri nani pari zvino. Vatiwo vakatobvumirana nehurumende nemakambani kuti vagari vemunharaunda vanofanirwawo kupiwa nzvimbo dzekuchera mangoda.
Ende chihombe chatanga tichionesa nazvo nawo ndechekuti government yakati yaakuzotipa concession isusu macommunities ekwaMarange kuti tiwanewo patinokwanisa kumaina, tichiwanawo kuti maproblems edu mazhinji etakatarisana nawo haperiba nebedding bowel. Ukaenda wachinopedza kudaiwo hazvipedzi nzara, asi chinokwanisa kupedza dambudziko redu inyaya ye kuti apply concession tikapiwa zvekuti yedu kuma mining companies 5% annually tinokwanisa ku matambudziko akati wandei.
Vaenderera mberi vachiti vakaudzawo KPCS kuti kucherwa kwemangoda kunofanira kuitwa pachena, vakati vanofara kuti kambani yehurumende iri kuchera mangoda kwaMarange yeZimbabwe Consolidated Diamond Company yave kujekesa mashandiro ayo, vachiti chasara kuti kambani yeAngin yezvizvarwa zvekuChina ibudewo pachena pamashandiro ayo.
Saka takanga tichiti since ZCDC yanga yakuratidze kuti yaane matanho ari pamberi ayatotora kare, ende kubudikidza zvena new CEO aripo izvozvi zvamabhudhu, vane ne open door policy yekuti tokwanisa kucommunicata nawo at the very last position yemucommunity. Ende izvozvo izvo ndozvotaionesana, plus security system yavo inenge yaimprova nekuti vane madrones vari kuita security fence yavo, zvekuti inclusion inenge yaakuzoita shoma.
VaMudiwa vatiwo vamirira kuti hurumende ishandire mutemo wezvezvicherwa kuti zvimwe zvavakabvumirana nehurumende zviiswe mumutemo kuti zvikwanise kutevedzwa. VaMudiwa vati ZCDC neAngin dzainge dzakamiririrwavo pamusangano waNezuro. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru weZCDC vaMark Mabhudhu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuAngin. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvezvicherwa panyaya iyi vaWinston Chitando, sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Chikwata cheKPCS icho chiri kutungamirirwa navatsisi ukoza vekusouth Africa chine dzimwe nhengo dzemuZimbabwe kubva kubazi rezvezvicherwa nemasangano eZimbabwe Environmental Law Association neCenter for Natural Resource Governance. Chikwata ichi chinotarisirwawo kutaura nevatori venhau pachichapedza rwendo rwacho mukupera kwesvondo. Mangoda ekwaMarange akamutsa mutauro kwenguva yakareba kuchinzi kwaityorwa kodzero dzevanhu uyewo achinzi aitengeswa zvisina kujeka Asinga batiri vazhinji munzvimbo iyi nenyika yese Zimbabwe ndiyo mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process Certification Scheme uye iri kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.